Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 16th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyawe.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the United Nations current status of women conference currently underway in New York. We're looking at some of the issues that are being discussed at the meeting. And this comes as the world continues to commemorate Women's Month, which is March, and also just came out of commemorating International Day of Women. So March is a really important month for women. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
Always in a lobo mama, linga kosho, ukuthi live talk with Service City asihluzeni bo mama ngolesine. Don't forget that we are also live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Youth Forum and the Ningen attend the Nima sessions Mamma at the main CSW. Esakamukuvamu Youth Forum, Tati Nema event, Tati now, Tati event on the link between SRA HIV and economic empowerment of young women. Kusimu Jura Kemajmai Shine. Shine kuwa ni kukadzirisika shakanaka pa nyayadze mari. Chaita ora nyayadze kuti shingawa shii shiruku sanganizana nasho. Ne madimai echidiki. Shichendra ranane esara HR. Shichendra ranane HIC. Uye shii shatinga kwanza kuita. Kuti tuone kuti madimai echidiki. Ano kwanisa kushisimudzira. Shinovere ngeraisho kukwanisa kuenda kuchikoro. Zvinoverengera izvo kukwanisa kuwana dzidziso nekubatsirika kwavangaita from vamwewo vezera ravo dzidziso kuti tivakurudzire kuti vasikana varambe vachienda kuchikoro uye tivachengetedze vari muchikoro umu vakwanise kupedza dzidzo dzavo kupraimari zvese netheshari ndozvatange tichitaura nezvazvo.
Zvii zvamuchanopakurirawo vamwe kuZimbabwe pamuchadzokera imi semadzimai echidiki?
Zvatichanopakurira kuZimbabwe ndezvinenge zvichipetera zvatakwanisa kuti tibvumirane panzvimbo ino paCSW. Pane iwo magwaro anobuda pamaCSW anova iwo maresolution. Maresolution aya ndo anenge achitaurirana zvinenge zvabhuyirana mumameeting ese ati kuitika panguva pavhiki rese rinoiri. Saka tinenge takuzonopakurirawo vamwe madzimai echidiki buditso idzi dzabuda pano nekukwanisawo kuti vanzwisise nokuti munguva dzizhinji zvinenge zvakanyogwa nenzira yekuti madzimai echidiki mamwe ari paground haakwanisi kuti anzwisise. Saka tinenge takuzoita isusu kuti tizame kutsanangura zvataurwa mumameeting anaya tichizana kutsanangura uye zvinenge zvabuda nemaresolution aya kuti zviri kure vei maererana nemadzimai neupenyu hwavo. Tilapa CSW emhlanganweni olapa United Nations unokhuluma maelana ngentutuko zavesifazana lokuti nguni esingakuyenza okungasisizi ukuthi khona abantu besifazana batholakale belempilakahle enhle. Esikunanzeleleyo ukuthi khona njengabantu besifazana sonke singani sihlanganisana lodubo olufananayo ezindaweni ezijiyeneyo kuma countries amaningi kungabe kumbe ku-overseas kumbe kungapha kuse-Africa lathi into esizifesayo ukuthi abantu besifazana abakwanisi ukuthi bona ba bangena isikolo kumbe ukunqabe ngenile isikolo abakwanisi ukuthi baqedise isikolo sabo kahle kahle abanye bakwanisi ukuthi bafike kumbe iprimary kumbe ihigh school kuphela bayehluleka ukuthi ba progress baye ku tertiary lebizwa ingama university kumbe ama college enye into futhi efezwa ngabesifazana ngeyokuthi khona abaningi batholakala bezithwele kumbe besesikolo bebese beyehluleka manje ukuthi banjani basebenze kumbe bathola imfundo yabo ekwanele ukuthi bakwanise ukuthi basebenze bebe behola kuhle ukuthi bagcine izimuli zabo. Into thina esifuna ukuthi siqakathekise ukuthi thina sikhangeleli iquality ukuthi asibeni endaweni yokuthi sonkeni nxa sisonke sisemhlabeni lapha asibeni lokulingana umuntu angaqhatshwa ngokuthi ngumfazi kumbe angayekeli ukuqhatshwa ngokuba ngokuthi ngiyindoda kumbe ngumfazi thina sikhangeleli ukuthi umuntu wonke kabe yena ebanjwa ngendlela efana nayo lomunye wakhe be it ngumfazi kumbe ngoyindoda.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at what's coming out of the United Nations, the current status of women conference currently underway in New York. We're looking at some of the issues that are actually affecting women that are under discussion. What are your views on the issue, PJ?
Yeah, Mav, the Commission on the Status of Women, CSW, is a principal global intergovernmental and body aimed at the promotion of gender equality and the empowerment of women. The theme of this year's conference is Women's Economic Empowerment in the Changing World of Work.
Zimbabwe actually has a high-powered delegation at the conference comprising of representatives from the gender ministry, parliamentarians, non-profit organizations, youth and health experts. And PJ?
The chairperson of the Parliamentary Caucus on Women, Mrs. Monica Mutsangwa, told Studio 7 earlier on that Zimbabwe were mainly highlighting issues of human trafficking, early childhood marriages, economic empowerment, as well as health.
I think, PJ, we can now take a listen to what actually the women that are in New York are saying in a video that was compiled earlier on, so we can then go back to the people. Yes, let's just hear some of the voices of some of the women at the New York meeting.
Monica Mutsangwa, Senator, and also the chairperson of the Women Parliamentary Caucus. We are here in New York at the United Nations. Takaita side event senyika tiratidzira zvatukuitawo kunyanya separamende kunyanya sehurumende kuona kuti tarwisa nyaya dzehuman trafficking. Nyika yedu ine mitemo yekuti vanhu vasange vachitwa vachibatwa unhapwa vachimusangano uyu kwazvakawandisa zvinenge zvichitaurwa. Zimbabwe ine mamwe maside events achauya nedzimwe nyikawo kwatichapinda tichange tichiteerera mareports anobva kwaakawanda. Kune zvakawanda nyika zhinji dzichange dzichiratidzira zvavanenge vachiita panyaya dzema atingati pakapera maMDGs pane maSDGs tione kuti tingasvike sei kuti tibudirire. Tozotaurawo nenyaya dzekutizvo economic empowerment yatiri kutaura iyi madzimai vangasimudzirwe sei. Tozoonawo kuti nyaya dzekutarisa madzimai nesustainable peace yatinoti peace kunyika kwedu uku ungave nguva yamaelections ingave nguva dziri nguva dzega dzega zvinhu zvese zvichataurwa izvozvo. Kuchataurwawo kuti pari kusaririra madzimai ndepapi chaipo. Kana taisa mitemo taane maconstitution akanaka kudaro, ko chinotadzikana kuti zvinhu zvacho zviitwe implemented ndezvipi? Inyaya zhinji dzichataurwa idzodzo. Totarisawo kuti kuti nyika dzichipa maexamples ekuti atinomboti maharmful practices dziri kuaffecta vanasikana vedu ndezvipi?
So, my name is Anna Sango and I'm here at the CSW as a young woman. I was attending the CSW Youth Forum where we were talking about a number of issues pertaining to young women and to young people in general, particularly my sessions were on SRHR and HIV and the link to economic empowerment. Most of the issues that we were talking about were around keeping girls in school and also looking at some of the challenges that young women face space within communities that hinder them from actually achieving their goals or progressing in life, which may be in access to education, in access to skills, in access to mentorship, or in access to services and commodities pertaining to SRHR and HIV. So our main goal was to talk about how we can ensure that young women stay in school, how we can ensure that young women prevent unintended pregnancies, how we can ensure how young women can also be very productive and actually contribute to the economic systems within our communities and within our countries, and how better young women can be able to work with their governments, to work with their stakeholders and policymakers to ensure that young people are also at the table when we come to talk about economic sustainability for young women and girls.
And the 28th, the Noshandako Women's Action Group for Zimbabwe. Tirikuno Commission on the Status of Women, Apo Tiriku Kurukura. Nenyaya yemadzimai, nenyaya yekuti vavandudzwe pane zvemari, takatarisa kunzvimbo yekushandira economic empowerment of women in the world of work.
Napenda kundiroti nane kundibana pachirongwa, ndinonzi Paulina Mpariwa, tiri member of parliament from Park of the Constituents, ndiri MDCT, ndiri vice chairman and women's parliamentary caucus. Isu zindo shandita kutindinge ndiri kuno ku New York ku America. Pataka uya ninyaya kutikune inonzi commission for the status of women. Nyaya ziripo mdari logorizine. Rami rila kutarisa kuona kuti urongwa unita kuti kupambu kwa kana uti atinoti human trafficking. Ye mazimai nevana. Kine mazimai aneka 35 akatoru kwa kumfa kukuwe iti nehinika Zimbabwe. Apo wakanga wapambu kwa wajimu kwa wakucha kwa mbala. Kwa sawani kwa wakuno batu kwa kibaru na batu kwa usungwa. Asangapiwe mari asanga jichogo jikata kwa tulachitikwa utinye okura pita kutilato wivano watingati wivano watu noti plastifi pachiko akamati mayo wa wakangari bomba hili kuita utuwa gupa upo ni kutahura wanu achiva ona wanu wakave ni kushikana hati wanu wakawanda waka uyavamu wakanga watahura jeputi kwa avu kwa kanga kine shirongwa shakanda arusi mwenyazi ribo inyazi de baba sadeva shandi utuwa waninye kuti mbari zimenda na pamukana kuti mbunu kazi kana baba saa tunaitaka na haka sanana tunuani kwa wanu kazi wa chitambira marishoma ufura inutambira wanu huli osu unikuwa ma hours anoshanda mazimai wanenge wa jinsi wanonge wanu kutimba ya tunoti domestic work kutimba sabi siru kumbadaru asivo wanu kazi wa jiswira wa jishanda kana kungawe kuchengeta wa rungeri wanenge wa chiruwara kungawe kuchengeta wa kwegura kungawe kuchengeta muru osu unautipasa iruru noru kazi uyerne ma hours asunga kwa nite kungachi wele nge kato kuti kumbira kuseni kushika nguwa ite shai muru kazi anu ngachi shamu yunga nyayadu kuta urwa nijo kurata kusumu zira yatote impawa mimi wanu kazi kutangatara tema zimaye vechidiki wanu kwa kusumu kira sei ingawe nyayadu kuti ma claim kano matamba nopi wakano kutuwa wane matamba kuchera mikoti tuwa kwa nite kunge wachi kwa nite kunge waini jitu mpasho kunge wachi kwa nite kuchera mikoti wachi kwa nite kutuwa na maari kutuwa kwa nite kushimiri kira yunga nyayasha kari kuta urwa nite kuti kusumu zira mwa mkazi kuti ave munu anoti kana achinge ava ine business anokwanisa kunge ari munhu anozvimiririra uye zvachikwanisa kuzvisevedzera kuwana raramo. Zimbabwe ine maside events yakaine matatu akaita imwe chete, saka tine imwe yatoti machild marriages nekuti ndofunga mwedzi yapfuura zvakare takawanikwa tine kuhwinwa kwakaitwa kukoti kwevana vakanga varoorwa vari vadiki vari pasi pezera. Asi tinofara nekuda kwokuti isusu kuzimbabwe atovawo nemutemo wokuti kuroora mwana ari pasi pezera re 18 years achimanikidzirwa achimbumirwa inotori mhosva inoendesa kukesi. Imwe nyayazve yatiri kuzopinda nayo inyaya yewomen's bank paempowerment yemadzimai kutsumudzira upfumi kuti madzimai vakwanise kurarama, vakwanise kukwereta, vakwanise kuve vanokwereterwa, vakwanise kunge vari vanhu vanoti kana vachinge vakuda kuita vanongoendawo kubhengi iroro chaite tichange rakaretsa kukwereta kwato, tichange rakaretsa papepa anonyorwa uye zvaari mashoma kuti madzimai vakwanise kunge vachikwanisa kukwereta. Munozviziva kuti vanhu havakwanisi kuenda kunotora chikwereti kana ari munhukadzi anonzi baba vadipi kana kuti imba yamunenge muchigara inenge yamababa ababa, asi iri bhengi richange risingazotarisi kuti iwe uri munhukadzi une chii unozokwanisa kukwereta. unokwereta iwe mboni.
Takatarisa musangano iwo vasikana vedu vekuRosaria Memorial Trust vakakwanisa kusangana nemakurukota makuru anomirira madzimai. Saka vakaona kuti semadzimai tinotogona kukwira kusvika kumusoro-soro. Saka mikana yakanaka uye zvikuru dai taikwanisa kuizarurira. Vasikana vakawanda chaizvo kuZimbabwe zvinokwanisa kuchinja mafungiro avo.
PJ, we heard there from different women who are actually attending the conference in New York, who were talking about some of the events that are happening there and what they're looking forward to continuing with their meetings. We heard there that there was actually a youth forum conference on Saturday and Sunday where there were some young girls that came in also from Zimbabwe, from Murewa and here in the United States. And also we're lucky to get Anna Sango, who's actually at the meeting and was at that youth forum. So hopefully we'll get her later on in the program. Over to you, PJ. And before we forget, would like to tell all our listeners and those who were live streaming with us that we are actually live streaming and you can join in the conversation. We started a little bit late today, but please go on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and live stream with us, PJ.
Yeah. Siyalamukela uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama, lapho esihluza khona indaba eziphathelane labomama, izangikhathaze, izandihluphe, izikhubeko kanye lentuthuko yabo lapho abaphumelela khona. Lamhlanje njengoba kuyinyanga kaMbimbitho lapho isinanza khona imisebenzi emihle eyenziwa ngabomama, imizamo yabo labo yokuzithuthukisa ukuba babe sezikhundleni izaphezulu, kungaba ngezombusazwe, kungaba ngezomnotho, kwezamabhizimusi, kwezemfundo, ezigabeni zonke nje zempilo. Liyakwazi lani ukuthi nanana iseseyimpi eloke usemqansweni lapho esiya khona ukuze omama bafinyelele izikhundla zona lezo ukuthi ba kokhele inhlanganiso eziningi ezomhlaba, ezingaba ngezomhlaba, ezamazweni omhlaba kumbe ezemazweni abo sibili, kumbe enhlanganisweni emankampanini lapho abasebenza khona ukuze bathole izikhundla zaphezulu. Kuba umqanso sibili, kuba lohambo olude. Ikhoke namhlake sithe siphathe ngodaba lokukhulunywa ikakhulu emhlanganweni wamazwe womanyano womhlaba e-United Nations, kulomhlangano oqhubekayo khona ngale sikhuluma kanje. Lapho like lezwa ekuqaliseni kohlelo abesifazane abathile abakhona ngale ngase-United Nations emhlanganweni wona lo kuthaza abesifazane kanye lokukhangela nje isimo sawo emhlabeni jikelele. EZimbabwe kusuke iqhula elikhulu sibili elikhokhelwa ngaphandle kwabanye onkosikazi Monica Mtrangwa, unkosikazi Mpariwa, unkosikazi Nyaradzai Kumbonjanda ukhokhele iqola lamantombazana asakhulayo, ngoba kungakenziwa lo mhlangano omkhulu kuke kwaba uwandulelwe ngabesakhulayo abesifazane amantombazana kube lo mhlangano ngeviki edluleyo. Abanye bangikhona abasebebuyele ngasekhaya, kodwa ke sibe lethuba elihle lokuthi sithole osakhulayo. Sile themba lokuthi sizamthola njalo khathesi ecingweni, kodwa sike sakhuluma laye kunhlelo zethu. And njalo uke wakhuluma ekuqaliseni kohlelo unkosazana Anna Sango.
Yeah, PJ, aiwa, tiri kutaura nasi mchirongwa chedu che madzimai. Zviri kubuda kumusangano mukuru we United Nations unonzi iwo current status of women CSW61. Tiri kutarisa isu kuti zviri kusangana ne madzimai tanzi. Kwasi kutaura kwa ita PJ kuti kune madzimai akawanda akabva ku Zimbabwe. Vari kukokerwa iwo delegation iri kutungamirwa pane vamwe kubva ku ministry ye madzimai parliamentary caucus Focus on Women, amai Monica Mchangwa, ne muteedzeri wavo, amai Paulina Mpariwa Gwanyanya, uyezve vari mudare MDCT, sekutaura kwavaita amai Nyaradzai Gumbonzvanda, vanova ivo Goodwill Ambassador weAU, varikozve, nevamwe vechidiki tataura nasisi Ana Sango, variko varikuti ivo vakange varikupinda mimisangano yevechidiki, vadzimai vechidiki, vachiedza kuziya kuti zvii zvingaitwe munyika. Uyezve tichitaura namai Mutsvangwa varikuti gore rino Zimbabwe iri kunyanyotarisa iyo dambudziko rekupambwa kwevanasikana PJ nemadzimai vanenge vaenda kunotsvaga mabasa kunyika dzakadai seKuwait nedzimwewo dziri kuMiddle East. Uyezve varikutarisa ivo kuti vangapedze sei dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabvazira. Uyezve tiri kunzwa kuti kune bhanga remadzimai richange richitanga, saka vachange vachitaura zvenenyaya dzeupfumi kuti madzimai angabatsirwe sei kuti awanikwewo achikwanisa kukwereta mari nemarates akatidzikirei.
Mitelo yezalwa yezikweleti lezo pansi kakhulu ukwenzela ukuthi labo baziphakamise bazithuthukise.
Saka ndozvimwe zvatichange tichizeya pazuva ranhasi. PJ also tambeita rombo rakanaka, tataura nevazhinji variko ikoko kuNew York, asi sekuziva kwauri kuita vari mumisangano vazhinji vavo, uyezve vari kushandisa WhatsApp Messenger nezvimwe zvakadaro, nekuti nhare ikoko kuNew York hadzisi kunyatsobatika nekuti vanhu vari mumisangano. Asi ticharamba tichiedza kuti tione kuti tingawane vanyarikani vapi. Over to you, PJ.
Kunengi sibile okukhulunywa ngakho khona ngale, njalo ekukhulumeni kwethu labo abesifazane bona labo abakhona khona ngale bekhanya bele dlabuzane. There seem to be so much energy. There's so much energy for those that are in the delegation, the Zimbabwean delegation in the United Nations are marvelous.
Yes, PJ, I'm sure, you know, there's a lot of excitement that's going on. And in fact, they had to suspend one of the days because of the snowstorm that hit Washington and New York.
On Tuesday. Tuesday morning.
And we were laughing that maybe they'd brought Dineo with them from Zimbabwe.
Hurricane Dineo.
So, you know, very interesting stuff going on in Zimbabwe. But they, I mean, in New York. But they were saying, you know, especially the presentation, the side meeting that they had on human trafficking was very well received. Zimbabwe became a test case because they were able to bring two of the young ladies that were victims of human trafficking.
The human trafficking problem that we had earlier on last year, I think. Was it last year or last year?
Well, it's ongoing, to be quite honest.
But it's still ongoing anyway. Because in countries like South Africa, Botswana, women are still victims of this human trafficking thing. I understand the video is now ready?
Yes, I think we'll take it a bit later on because right now we just heard from the women, but we'd like to see, obviously, you know, some of the pictures of what happened. So we'll take it later. For now, I think, you know, let's just discuss from your observation. You know, we did pose a question out on VOA Shona to say, zvingatariswe kumisangano yakadai. Vanhu vanga vari kunyora vanga vari kuti tuda kunzwa nyaya iyo yekurodzwa kwevana vachiri vasati vabvazira. Inenge iri kutekeshera munyika, uyezve nezuro kana uchirangarira PJ kwakabuda iko report yaitaura kuti Zimbabwe itori imwe yedzimwe nyika muAfrica, ndisi kuziva zvangu kuti muSouthern Africa here, vane vana vazhinji vari kurodzwa vasati vabvazira. Uyezve hurumende iri kuedza kuti iwane kuti ingaite sei pakugadzirisa dambudziko irori. Saka ndozvimwe zvezvinhu zviri kutaurwa ikoko kuNew York.
Ikakhulu udaba lwe-human trafficking lalonalolo udaba lokuthi abantwana bandiswa basesebancane ludaba olusemqoka olukhulunywa khona ngale ngase-United Nations. Ikanti-ke uhulumende waseZimbabwe laye kumele simtshayele ihlombe. Tinofanirwa kunge tichirumbidzawo hurumende yeZimbabwe kuti yatorera pamusoro izvikuru sei padambudziko irori re-human trafficking, kuti vari kuedza kubatsirana nemasangano akazvimirira ega, inhlanganiso ezizimeleyo, ukuti bahambisane basebenze umsebenzi lowo wokuvikela amantombazana ukuthi angayihlelwa ludubo olokuthunjwa besiyagqilazwa kwamanye amazwe, njalo besiyakwendiswa khona ngale, kumbe njalo besiya banjwa ngamandla ukuthi bathengise ucansi to get they are forced, some of them are actually forced to go into commercial sex working.
Mm-hmm. Yes, we actually heard, I think, Maye Muchangwa and also Honorable Mpariwa, who was actually saying that this is what the ladies who came to New York were actually recounting during the presentation, that these were some of the problems that they faced. And like you said, you know, Zimbabwe really has to be commended. Of course, you know, most people are saying, but Zimbabwe should actually be addressing the root cause of what has caused the ladies to actually go and seek for work in countries like Kuwait. So those are the issues, I think, you know, that are coming up, and people really want to find the answer that what's going to happen in future. Okay, like Honorable Mpariwa was saying, Pane Madzimai anosvika 35. Vakabatsirwa nehurumende. Uyezve kana uri kurangarira PJ pane chirongwa chatakamboita iko ku Studio 7 chataitaura nemadzimai akange apinda mudambudziko irori, tikakwanisa isu kutaurana namai nyaradzai gumbonzvanda vasati vasiya sangano ravaishanda navo vakabatsirawo madzimai 28
Reda Olewa IWCA
kuti vakwanise kudzokera kumusha. Saka ndozvimwe izvozvo kuti uri kuona kuti pane kudyidzana pakati pemasangano akazvimirira ega nehurumende. Uye zvedai zvinhu zvakadaro zvikaramba zvakasimba, nekuti kune misangano yakadai seiyoyi yeStatus of Women, ndozvimwe zvinhu zviri kuzeyewa. Asi rimwe dambudziko randakatarisana naro mukutaura nevanga vari kumusangano vari kuti ivo pane vamwe vana vekumba musha vanga vari kuda kuuya kumusangano uyu. Asi nyaya yemagwaro yekufambisa iri kunetsa, nekuti nezviri kuita imo muno muAmerica panyaya dzekugarisana zveimmigration, vana vechidiki vechisikana vanga vari kufanira kuuya kumusangano wevasikana vechidiki vazhinji vava havana kuzokwanisa kuuya, havana kupiwa magwaro ekufambisa. Saka those are some of the issues that we are hearing that are coming out of New York, that, you know, like we said earlier on, there were some young ladies that were coming, that were supposed to come to the youth forum, but they were denied visas due to some of the, you know, recent logistics, immigration changes within the US itself, because you know, according to people that were trying to process their paperwork, they said there was a lot of back and forth, but, you know, in the end the young ladies were denied visas.
I also asked some of the women's organizations, in especially in Matabeleland, rural Matabeleland, why is that most of the time when delegations like this come to the US or go to the UK or any other country in the first world, they are saying most of them have got a problem, especially the victims of Gukurahundi, whose parents were killed in the Gukurahundi thing. They don't have any papers. They don't even have birth certificates in order for them to get even passports. Yes. So it is another problem as well. Yes, of getting the actual papers, the basic papers, like a birth certificate, in order to get an ID, in order to get a passport.
I was just checking to see how our live streaming is doing. We seem to be, you know, live streaming. So vese variku live stream anesu tinokuchingamidzai uyezve musanete. Tinoziva kuti apo nepapo panokwanisa kumboita zvimhinga mpinyi PJ. Asi ndofunga zvinenge zvaakuita hazvo. So we would just like to welcome all our live streamers who are live streaming with us. Tonight we're actually talking about what's happening at the United Nations conference on the status of women. And as you know, we have a delegation that has actually come in from Zimbabwe, and they were saying that their priority areas are discussing human trafficking, early child marriages, and also the empowerment of women. We understand, PJ, that Zimbabwe is actually, the women of Zimbabwe are in the process right now of setting up a bank that will assist women. So it has been trending on the internet. Actually, I was reading earlier on today where some women were up in arms saying that the CEO who's going to be, you know, appointed at the bank is a man. And that generated a lot of interest.
Up in arms,
So, you
why
know,
can't
are,
we have a woman heading that department?
So those are some of the issues that are, you know, real issues that are happening on
understandably,
the
ground. Though.
I don't know, you know, opinion differs on that one, but those are some of the issues that are trending on social media. Over to you.
Aloke siqhubeka ngohlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzene bomama lapho esikhangela khona okuphuma ngase United Nations okudanisayo nje kakhathesi ukuthi senelisi ukuthi sithole ecingweni omama bona labo abase New York okwamanje ukuthi sikhulume labo bakhulume lami nokuhlelo kodwa ke likhululekile lina abangkhaya ukuthi lithumele inombolo zenu zocingo lingazithumela khona pha ku Facebook lapho isenza khona i live streaming kumbe njalo lithumele kunombolo zethu eze WhatsApp lapho livele lithumela khona ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo lwethu lisiphathise ukuthi imihlangano nale iyanceda na kufundwani khona ngale ngase emhlanganeni yona le kodwa le ndaba zonezo ezibekwayo phambi kwama kwemihlangano yona le ukuthi liyancedakala na ukuze zihluzwe ngazo indaba zangkhona kutholeke amacebo ukuthi kulungisiswe inhlupho zona lezo eziyabe zibhekane labesifazane eziyabe zibhekane labo mama
PJ sezvonare dzedu dzekuenda kuNew York nekumwe dziri kuti netsei I think we'll now go to the video of the women so we can hear a little bit. PJ nasa zvinhu zvinenge zvakadzvanya.
Yeah.
Nare dzedu, you know, our phone lines are not doing very well, so we'll just
but
wait
we
and
can
see.
Play the video.
Unfortunately, that also is not doing very well right now. But let's continue the conversation, PJ. As we said earlier on, this is Women's Month. We are continuing. This is like a celebration when you look at it. We have Zimbabwean women that are here, very powerful Zimbabwean women. From your own, you know, observation, what are some of the issues that are close to your heart that you'd like to see discussed at, you know, such forums?
Most women that I've talked to are at the top of their agenda or the top of their concerns is economic empowerment, where they can access money, capital to start their own businesses. Because most women in Zimbabwe are not lazy women.
Yes,
they are very enterprising and they are into so many other things, and they can even reduce themselves to doing manual jobs, and yet they are experts in their own fields, like even women that migrate to other countries. They start off at a very low level. They can start with nursing, but at the same time, they are experts in other fields. They actually have PhDs. They have that capacity to humble themselves and just go to work to make a living for their children.
PJ, I think we'll now try our video. It seems everything is on course as we still wait for our delegates who are in New York. Obviously, you know, they are in meetings, but we'll continue to call them. Let's go to our video now.
Monica Mchango, Senator, and also the Chairperson of the Women Parliamentary Caucus. We are here in New York at the United Nations. Takaita side event, senyika, tiratidzira zvatukuitawo, kunyanya separamende, kunyanya sehurumende, kuona kuti tarwisa nyaya dzehuman trafficking. Nyika yedu ine mitemo yekuti vanhu vasange vachitwa batwa unapwa wachimusangano uyu kwa zvakawandisa zvinenge zvichitaurwa Zimbabwe ine mamwe ma side events achauya nedzimwe nyikawo kwatichapinda tichange tichiteerera mareports anobva kwakawanda kune zvakawanda nyika zhinji dzichange dzichiratidzira zvavanenge vachiita panyaya dzema atingati pakapera maMDGs pane maSDGs tione kuti tingasvike sei kuti tibudirire tozotaurawo nenyaya dzekuti zvo economic empowerment yatiri kutaura iyi madzimai vangasimudzirwe sei tozoonawo kuti nyaya dzekutarisa madzimai nesustainable peace yatinoti peace kunyika kwedu kungave nguva yamaelections ingave nguva dziri nguva dzega dzega zvinhu zvese zvichataurwa izvozvo kuchataurwawo kuti pari kusaririra madzimai ndepapi chaipo kana taisa mitemo taane maconstitution akanaka kudaro ko chinotadzikana kuti zvinhu zvacho zviitwe implemented ndezvipi inyaya zhinji dzichataurwa idzodzo utatutarisa kuti kuti nyika dzichipa ma examples kuti atinomboti ma harmful practices zviri kuaffecta vanasikana vedu ndezvipi.
So my name is Anna Sango and I'm here at the CSW as a young woman. I was attending the CSW Youth Forum where we were talking about a number of issues pertaining to young women and to young people in general, particularly my sessions were on SRHR and HIV and the link to economic empowerment. Most of the issues that we're talking about were around keeping girls in school and also looking at some of the challenges that young women face within communities that hinder them from actually achieving their goals or progressing in life, which may be in access to education, in access to skills, in access to mentorship, or in access to services and commodities pertaining to SRHR and HIV. So our main goal was to talk about how we can ensure that young women stay in school, how we can ensure that young women prevent unintended pregnancies, how we can ensure how young women can also be very productive and actually contribute to the economic systems within our communities and within our countries, and how better young women can be able to work with their governments, to work with their stakeholders and policymakers to ensure that young people are also at the table when we come to talk about economic sustainability for young women and girls.
Ndinonzi Edna Masiwa, ndinoshanda ku Women's Action Group ku Zimbabwe. Tiri kuno ku Commission on the Status of Women, apo tiri kukurukura nenyaya yemadzimai, nenyaya yekuti vavandudzwe pane zvemari, takatarisa kunzvimbo yekushandira economic empowerment of women in the world of work.
Napenda kundiroti naleko ndibana pachirongwa ndinonzi Paulina Mpariwa, tiri member of parliament from Pakose constituency, ndiri MDT, ndiri vice chairman of women's parliamentary caucus. Izvo zvino zvandiita kuti ndinge ndiri kuno kuNew York kuAmerica, patakauya nenyaya yekuti kune inonzi Commission for the Status of Women, nyaya dziripo mudariro gore rine yakamirira kutarisa kuona kuti urongwa hunoita kuti kupambwa kana kuti yatinoti human trafficking yemadzimai nevana. Tine madzimai anoita 35 akatorwa kubva kuKuwait nenyika yeZimbabwe, apo vakanga vapambwa vachinzi vari kutsvakirwa mabasa. Vakawanikwa vakunobatwa chibharo, vachibatwa usungwa, vasingapiwe mari, vasingadye chokudya, kangoti vachiitirwa utsinye wokuratidza kuti vatove vanhu vatingati vanhu vatinoti pasefi pachirongo. Saka madzimai iwayo akanga aripo maviri kuitira kuti vagopa upo nekutaura vanhu vachivaona. Vanhu vakave nekushushikana asi vanhu vakawanda vakauya, vamwe vakanga vataura zvekuti kwavo kwakanga kuine zvirongwa zvakadaro. Dzimwe nyaya dziripo inyaya dzemabasa dzevashandi, dziri kutaurwa nenyaya yekuti mari dzinoendana pamukana yekuti munhukadzi kana mabasa atinoita kana akafanana. Tinowanikwa vanhukadzi vachitambira mari shoma kupfuura inotambira vanhurume. Kwozoonekwa mahours anoshanda madzimai vanenge vachinzi vanonge vari kudzimba, yatinoti domestic work, kuti ibasa risiri kubhadharwa, asi ivo vanhukadzi vachiswera vachishanda. Kana kungave kuchengeta varwere vanenge vachirwara, kungave kuchengeta vakwegura, kungave kuchengeta mhuri, unozoona kuti basa iroro rinorwadza uye rine mahours asingakwanisi kunge achiverengeka, nokuti kubvira kuseni kusvika nguva idzi zvayo munhukadzi anenge achishanda. Dzimwe nyaya dziri kutaurwa ndedzokuratidza kusumudzira yatinoti empowerment vanhukadzi, kusanganisira nevadzimai vechidiki kuti vanokwanisa kusumukira sei. Dzingave nyaya dzekuti maclaims kana kuti matambo anopiwa vanhu kuti vawane matambo ekuchera migodhi, kuti vakwanise kunge vachikwanisawo kunge vaine zvitupa zvokunge vachikwanisa kuchera migodhi, vachikwanisa kuzowana mari kuti vakwanise kuzvimiririra. Dzimwe nyaya zvakare dzekutaurwa ndedzekuti kutsumudzira munhukadzi pakuti ave munhu anoti kana achinge aine business anokwanisa kunge ari munhu anozvimiririra uye zvachikwanisa kuzvisevenzera kuwana raramo. Zimbabwe ine masaidi event yakaine matatu, yakaita imwe chete. Saka tine imwe yatinoti machild marriage, yekuti ndofunga mwedzi yapfuura zvakare takawanikwa tine kuhwinwa kwakaitwa kukoti kwevana vakanga varoorwa vari vadiki vari pasi pezera. Asi tinofara nekuda kwokuti isusu kuZimbabwe hatovewo nemutemo wokuti kuroora mwana ari pasi pezera re18 years achimanikidzirwa hazvibvumirwe, inotori mhosva inoendesa kujeri. Imwe nyayazve yatiri kuzopinda nayo inyaya yeWomen's Bank paempowerment yemadzimai, kutsumudzira hupfumi kuti madzimai vakwanise kurarama, vakwanise kukwereta, vakwanise kuve vanokwereterwa, vakwanise kunge vari vanhu vanoti kana vachinge vakuda kuita vanongoendawo kubhengiro richaita changira akaretesa kukwereta kwacho, changira akaretesa mapepa anonyorwa uye zvaari mashoma kuti madzimai vakwanise kunge vachikwanisa kukwereta munozvida kuti vanhu havakwanisi kuenda kunotora chikwereti kana ari munhukadzi anonzi baba vadipi kana kuti imba yamunenge muchigara inenge yamatabva ababa asi iri bhengi richange risingazotarisi kuti iwe uri munhukadzi une chii unozokwanisa kukwereta unokwereta iwe mbune.
Takatarisa musangano iwoyu vasikana vedu vekuRosaria Memorial Trust vakakwanisa kusangana nemakurukota makuru anomirira madzimai. Saka vakaona kuti semadzimai tinotogona kukwira kusvika kumusorosoro. Saka mikana yakanaka uye zvikuru dai taikwanisa kuizarurira. Vasikana vakawanda chaizvo kuZimbabwe zvinokwanisa kuchinja mafungiro avo.
PJ, we heard there again from some of the delegates that are actually in New York at the current status of Women United Nations conference currently underway. We'll now go to our live streamers also some what people are writing on the VOA Shona Facebook page. Tinasisi Gertrude Matenga varikuti Ivo, what she wants to hear kumsangano ndiyo empowering girl child and girl marriages. Pana mkoma Peter Mupfunya varikuti kufambiswa kwesarudzo dzakachena ndozva varikuda kuti zvikurukurwe. Pana Platos Toreva varikuti kubvisa ma sanctions muZimbabwe. Vamwewo varikutaura ava PJ hanzi nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika ngaitaurwe. Asi pamusangano ipapo zvinogona kutadzika nekuti ndewe madzimai nekutarisana nematambudziko akasangana nemadzimai pari zvino. Pana Edi Chihambakwe arikuti paifanirwa kunge pachitaurwa nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai nevana munyika dzichikosheswa uye kodzero idzi dzeveruzhinji muZimbabwe. Mukoma Edi zvevane nhamba dzavo dzavaisa vati tivafonere tichakufonerai. Tiringana mawera kuti kucherechedzwa kwedzimba nevana ndozvavari kuda kuti zvikurukurwe. Mukoma Ronald John vari kuti kusawaniswa mukana wakanaka mune zvebudiriro ndozvimwewo zvavari kuda kuti zvikurukurwe, uye vari kuti ndifonerei ndobva vatipa nhamba dzavo PJ.
Sesive lethuva elihle lokuti sike sakhuluma lo nkosazana Musa Ndlovu sikhuluma nje ngenhlupho ezibhekane elabo mama. Mbone ukuthi lithuba elihle lokuthi sidlale emoyeni ividiyo eka Musa Ndlovu.
Ngiyalamukela ngaleli langa le International Women's Day. Mina njengomama oZimbabwe ohlala kwele Melika bengithi ngikhulume kancinyane ngozinto esizenzayo njengabomama. Into enkulu lapha eMelika ukuthi thina njengabomama akufani lasekhaya lapho kuyabe kulosisi kumbe uhlala lesihlobo esikuncedayo. Sikunceda ngezinto endlini njengokuthanyela lokugcina abantwana lokupheka. Okwenzakala lapha ukuthi njengomama uyavuka ekuseni ulungisele abantwana ukudla kwesikolo ubagezise. Lapho kuyabe kumele ukuthi ubone ukuthi izigqoko zabo zesikolo zigezisiwe za-ayin. Usuka lapho uzabathatha uba sesikolo kumbe abangakhudlwana ubajiye bus stop ukuthi bakade ibhasi yabo baye esikolo. Usuke lapho uye emsebenzini. Nxa uphenduka ntambama sokumele uqalise ukupheka usize abantwana nge-homework. Lingaqeda ukudla ligezise imiganu ugezise abantwana balale. Abanye omama bayafunda ngaleso sikhathi nxa abantwana sebelele yikho abenza khona imisebenzi yabo yesikolo. Asuka lapha yelana ilanga liyaphinda njalo njalo. Ukuthi umsebenzi kamama awupheli. Kaphumuli kangako umama. Kuqakathekile ukuthi uthole umuntu wokusiza. Phoke lapha eMelika akulula ukuthi uthole umuntu wokusiza ngaso sonke isikhathi. Akufani lekhaya ukuthi uyabulaye lowo muntu ohlala laye. Izimali zokubhadala abantu laba abasebenzayo zinkulu kakhulu. Okuphosa kufana ukuthi nxa uzabhadala umuntu ukuthi agcine abantwana kumbe agcine indlu ngaleyo ndlela uphose ubone kungcono wena mama ukuthi ube ngosala ngekhaya labantwana. Into ekhona lapha ekuvakatsheleni lokubonana kuya ngokuthi sihlele isikhathi esingakanani. Iningi lethu safika singathi bancinyane senza abangane lapha. Noma nje abanye singadlali duzane kwabo siyabonana ngemva kwesikhathi siyakhuluma emafonini. Kodwa akufanani lakhona okuyani ukuthi ekhaya bawuthi namhla ngikhani ukuzibani. Zake ngiyetshona ngikhonale sitshone nje sikwejisile sisonke. okwagcina usenzakala lapha ukuthi umuntu ngempela vike ethize enza kuyavakatshela uzwane. So kumele lenze ama-arrangements, lithenga amatikiti phambi kwesikhathi livakatshelane. Kuba kuhle khona ukubonana kodwa kwenzakali kaningi. Siyabongela amafoni ukuthi siyanelisa ukuthi sikhulume. Into nje enkulu yokuthi wena ungabe usebenza phakathi kweviki ngomvulo siya ngolwesihlanu, kodwa omunye lo ufuna ukumbona yena uyasebenza ngempela viki, ufica ukuthi liyahlala isikhathi eside lingabonananga ngoba ama-shifts enu kawuhambelani, omunye ungena ekuseni, omunye ungena ntambama and so on. So ligcine lihlala isikhathi eside lingabonananga. Kanti njengongasitho ukuthi ifoni ikhona kodwa akufanani. Njengomuntu oyabe usebenza ulapha iminyaka, ukuthi ube lento yakho oyakhaya ukuthi into lokhu ngakusebenzela. Iningi labantu bayathatha kumbe bathenga istand bese bethumela imali ekhaya ukuthi ikwakhiwe. Indaba le sikhanya isihluphile ngoba abantu bafica ukuthi izimali ziyadliwa, ugcine kungakhwanga kumbe kungaphelanga iproject leya kade besithi bayayenza. Ngiyangize mphose mbone ukuthi ngathi kungcono ukuthi ngumuntu adinge labo professional company ukuthi abhadale bona bamenzele umsebenzi lo. Kodwa ngibone ngathi ekuqaleni umuntu uyabezama ukuthi aseve imadlana yena le alayo. Manje kusuka kuhlube ngokuthi uyathuthumela umuntu imali ekhaya athi ngihambela phana ngisiyathenga, bekufuneka isamende, ngafica isamende singekho, ngase ngithatha imali liyana manje ngigcine sengiyisebenzisile. Into yakhona ukuthi umuntu angavele adla imali liyana akula ukuthi ayibhadale. So indleko sezilokhu ezisiba ziningi, igodi lokhu elisiba ziningi. Umuntu ahlala iminyaka engafikanga ekhaya athi uthi uyafika afice vele akwenziwanga lutho istand lesi ayesithengile nemali kayisekho. Thi ngibone ngathi abantu kumele baqinisele ukuthi uthole umuntu omthembayo simile ukuthi hhayi ubanika mphambanise. Kunzima, iningi labantu abalabo labo bantu uthi nxa kuvele sibili ujonge ukwakha usuthethe lezi mali zakhona wahlanganisa, abantu kabaqiniseni bebhadale la amakhampani ngoba ikhampani leyo izaba accountable for izimali owabapha zona. Uthole wenzele umsebenzi wakho kunokuthi ukhale ngemali esidliwe lo msebenzi ongenziwanga, le mali ongasoze wayithola njalo. Happy International Women's Day. Ilanga leli asilinanzeleli kuphela okwayizolo, inyanga le kaMbimbitho imisiwe ukuthi ibe inyanga yokunanzelela omama. Kodwa into ekhona ukuthi omama bayananzelelwa nsuku zonke, kumele bananzelelwe nsuku zonke. Omama yithe siphethe imuli, yithe siphethe imisebenzi, yithe siphethe nje into eziningi, konke okuningi kukhangelele thina. Omama benza imisebenzi emangalisayo insuku ngensuku. Likhumbule ukubabonga, libakhuthaze ngazo zonke izikhathi.
That was Miss Musa Ndlovu. We're supposed to play this video last week, but we had some problems with it. But it's still International Women's Month.
Yes, so PJ, what's actually interesting for now is that this is the Women's Month, so we will be celebrating women throughout. And we're hoping that some of the issues that she actually raises in that interview, you know, like issues affecting women on a day-to-day basis,
especially
actually get covered.
Especially those in the diaspora, She has to, you have to juggle so many things. That was what she was talking about.
And
I understand Anna Sango is now there.
Oh, great. Hello? Hello?
Hello?
Hey, welcome to the program, Miss Anna Sango.
Thank you so much, lady. Kwa kukutaurwa nenya dzemiri shunga yakatarisana nevanhukadzi, mamwe akatarisa nekushaikwa kwemabasa kunoita vanhukadzi uyezve nekubhadharwa kunoita vanhukadzi kana vari pamabasa. Zvimwe zviri kutarisawo zvakanangana nevanasikana vechidiki, zvimwe zvinhu zvingave zvinovakanganisa kana kuti zvinovatadzisa kuti vakwanise kuva productive mumacommunities avo, nekuti zvingave dzavatadzisa kuti vawanewo kana mabasa kana dzidzo inokwanisa kuvasvitsa pane chimwe chinhambo muupenyu hwavo.
Mombobata makadaro timbotaura namukoma Edi Chiambakwe vari ku South Africa. Makadii mukoma Edi Chiambakwe? Hello? Hello mukoma Edi, muripo here panhare?
Ya, ndiripo.
Kana mune radio momboti dzorei mwendo mbijana, dzorai volume mbijana nekuti tiri kukunzwa iko.
Okay, ya, ndabva padhuze neradio, ndandiri padhuze netelevision.
Ehe, saka taurai henyu pfungwa dzenyu.
Okay, pamusangano uri kuitwa uyu wekucherechedza kodzero dzemadzimai, ini ndinofunga kuti vangadei vachitarisa nyaya dzakaita se kushungurudzwa kunoitwa madzimai maererano nesituation iri munyika yedu kuZimbabwe iko zvino izvi. Munoziva kuti kodzero dzemadzimai dzeveruzhinji hadzisi kunyanyokosheswa kuZimbabwe, saka pakushungurudzwa kunoitwa varume, vana nevadzimai vanowanikwa vachibatikana mukushungurudzwa ikoko. Kushaikwa kwakaitwa vanhu vakaita sana vadzamara madzimai avo nevana vari kushungurudzika nazvo nekupondwa kwakaita vanhiripiri. Takaverenga paFacebook mumapepanhau zvichinzi vakapfuma vakapondwa papurazi ravo, saka tinofunga kuti zvinhu zvinoshungurudza vana nemadzimai zvekare.
Aiwa, tinotenda mukoma kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Asi hapana mama here ipapo watingataurawo timbonzwawo kumadzimai?
Sorry, handisi kunzwa kama again.
Hapana mama here ipapo vatingataure navo timbonzwawo kubva kune madzimai?
Okay, pari zvino hapana nekuti ndiri kuSouth Africa, ndiri kugara ndega iko zvino izvi. Mungoziva situation ndiri munyika kuti inotimanikidza kuti tive kure nemhuri, saka ndozvavangade vachitarisa kumisangano yavo iyoyo yavanenge vachiita, because I believe kuseparata kuri kuita mhuri kuburikidza nekuri kuita zveupfumi kunoshungurudza vanhukadzi nevana zvekare, uyezve zvinovaisa paiya yatinoti weakness pachirungu.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma Edi Chiambakwe kunge manga muinesu.
Eho, tatenda sikuru.
Anna, you heard there from our caller who's, you know, saying, you know, those are some of the issues that he would like to see addressed at such meetings. Does it get down to that kind of, you know, discussion, or it's mainly like what you've just told us?
Yes, it actually gets down to those kind of discussions. Because when we look at women, we do not look at them in an island. We look at even the people around them. And if I'm to quote, according to some of the laws that we have now in Zimbabwe around truck drivers, is that they are now expected to travel with their wives, if possible, and if the women want to travel with them, so that we can avoid such scenarios whereby the women, the fathers are too far away from their families for a long time. So that is one example of many that should actually be happening across sectors and across different kinds of levels of work, whereby we can also have an incorporation of the women being able to be there to support their families and their husbands ever they've chosen to be. But then we know that in most cases that's not the case, and those are some of the issues that are actually highlighted within the CSW as well. They are, it's not only centering around women as just an entity, but around also the people around women, our families, our husbands, the communities that we live in. How better can we position women so that they can productively contribute to their communities, so that they, also their communities can reciprocate and productively contribute to the well-being of women as well.
There we go there. Anna, please hold on. PJ would like to speak to you as well.
Yes. Okay. Yeah, we're going to talk about Nkosazana, Anna Sango.
Nyambonga njani?
Hai saphila njani?
Yapi?
Yeah. Akuti kamfunga mafichane nje ukuthi usichazisele ukuthi imihlangano enje abanengi bavame ukuthi ayincedi lutho, kuyakhulunywa kuphela kuphelele khona ngapho ngase New York. Lithi liyabuyela ekhaya vele kungancedi lutho. Lina libona njani imihlangano le ukuthi lamacebo enalawo eliwatholayo akhona ngapho emhlanganweni liyenelisa na ukuthi nxa selibuyele ekhaya lifinyelele ukuthi lenze amacebo nalawo?
Ngani kunjalo ukuthi abantu sikubone ngaleyo ndlela ukuthi akwenelisi lutho kodwa na into ekhona ngeyokuthi kulezinto eziningi eziphumayo emihlanganeni leyi ezikwanisa ukuthi thina sizisebenzise kulapho esivela khona kumbe kusemazweni ethu kumbe ama-communities ethu. Ngakhulu nxa sikhangela abantu besifazana sikhangela ukuthi indaba yabantu besifazana asondaba yokuthi kumbe singamele ukuthi umhlangano yenzakale ukuthi sitshintshe kumbe intuthuko yabantu abangabesifazana. Thina kuma-communities ethu siyakwazi udubo olukhangelane labantu besifazana, siyakwazi inhlupho ezikhangelane labantu abesifazana. So into eqakathekileyo ukuthi thina kumele sithi nxa sikuma-communities sichampione khona oku ukuthi sibone ukuthi abafazi bona bayakwanisa ukuthi baphumelele, bayakwanisa ukuthi babe lempilakahle esithi yi-well-being, bakwanisa ukuthi babe lokuhlala kuhle, bakwanisa ukuthi bona bakwanise ukuba lama-rights abo, uku-exercise ama-rights abo. Nxa kwenzakala imihlangano enje ngabe kulokuningi ukukhulunywayo, yebo siyakubona kuyabe kukhulunywa ku-level engani ku-global level, but yonke into ekhulunywayo lapha iyabuyela phansi isiyabamba khonale e-grassroots. Ngoba thina singakhuluma ngendaba yokuthi umuntu wesifazana yena nxa esiya ku-maternity leave kumbe umuntu wesifazana umsebenzi awuyenzayo akabhadalwa kuhle nxa sikhangelane nomuntu oyindoda umbe ibhadalwa ku-same position, mna ngibona ngani into eyabivele kumhlangano owe-New York siya ku-grassroots. Ngoba thina lathi siyakwazi ukuthi kulabo bantu abangabomama abasebenzayo abakuma-communities and nxa besebenza kunjalo labo babe bekubona ukuthi ingxenye indlela engisebenza ngayo mbe ngifuna ukuya kuma-maternity leave angibhadalwa kumbe ngifuna ukuthi ngilami ngisebenze umsebenzi wokuthi ngiyabhadalwa okufana nomuntu oyindoda, lokhu kungaba njani? Yinto eyabifanana lezinto zinalezi ezikhulunywa lapha. Into ezabe zikhulunywa emhlanganeni lapha yikuthi manje lokhu akuyenzi kube ngumthetho kumbe akuseku-adopthwe ngamazwe lapho ezivela khona kumisebenzi yonke ababe beyenza. But mina engikubonayo ukuthi yonke into esiyenza ku-community iyabamba yonke into esiyenza la ku-national kumbe yonke into esiyenza la at global level. Yindlela kuphela okumele sidinga ukuthi singakwenza kanjani ukuthi abantu bazwisise kumbe babambe ulwazi lolu oluvela emhlanganweni le enje. Kuyini esingakuyenza ukuthi khona ama-communities esihlala kiwo nabo bakwanise ukuthi bazwe ngokokwenzakalayo? And ngibona ngani inye indlela yangikhona indlela enjengale kathi sisikhuluma sikuradio. Iradio yinto ebamba umuntu wonke, umuntu wonke oku-community lo ngikho emhlanganweni lo kathesi uyakwanisa ukuthi athole ukuthi lapha kathesi kwenzakalani. So mna ngibona ngani kwezinye izikhathi siyabe sikwanisa ukuthi sifikise ulwazi lolu ebantwini.
Ye bamba khonapho nkosazana Sango, siyabonga kakhulu ngokusinika ithuba lokuthi sixoxe lawo. Kodwa usokulomlaleli osecingweni Mavelas.
Tinokuchingamidza imkoma Jerry Tatisa makadi yenyu.
Andosiva makadi yo.
Ehe, muti taurisa imbijana.
Tinokuchingamidza dzedu dzadyana
muti gagaga. Muti pafungwa dzei.
Okay. What I want to say is this. I don't envy women getting all those leadership skills, whatever. But my problem is that when women get into power, everyone is seen as if it's a midget. Even fellow women are seen as a midget. So what I encourage is that my leadership lessons and my leadership skills, that is for good kind of empower, how to handle one kind of empower. Because I can't do anything, even if you don't have to start to have an empower, take a case for everybody. Makambo na mkuri sana mungu kazi ani gari rafu sina iti mule. Unlike mama mewe kanda pals.
Aiwa, kuma Jerry. Atinga tima puri sa
isi iti mai. I'm not saying it's bad about the women getting the power. Leadership or whatsoever, or their rights. But I'm just encouraging them because that's already some leadership skills.
Ai waiso zvamataura mukoma tinozvikurudzira zvekuti ngavaende kuchikoro. Tinokutenda inguva dzedu dzadyanana. We come back to you, Anna, to briefly just respond to what our caller they saying. He's urging that okay, these conferences are good, but women now, when you know, after all these conferences and they get into leadership, they you know really are not, you know, they become big headed like what PJ says. Yes. Just give us in brief.
Well, it's actually very interesting what he said, but What happens is, I think that we need to look at the environment that a woman works. It's not an easy environment.
Yes.
And biologically, being a woman, it's never an easy job. So what some of our colleagues may fail to understand is that the pressures of work sometimes may be very, very serious on women, because biologically that's how it has always been.
Miss Anasango, I'm going to have to cut in there. I'm so sorry, but time is not on our side. Thank you very much. I know you have a busy schedule, and I hope that we'll catch up with you again as you progress at the conference in New York to just hear what the progress is. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.
Mina Praxitus Jeremiah, and sita sibeke ithuba elifanayo njalo ngevikelizayo ngasikhathi sinye. Sithi ayisihluzeni bomama.